Vagari avano kuti vanoona kufamba famba kwemapurisa senzira yekuchishidzira vanhu sezvo mapurisa achizivikanwa nekumbunyikidza kodzero dzevanhu zvikuru sei munguva yesarudzo. Mumwe mugari mumusha weruzhinji weColdstream vaBenjamin Muneri vanoti kufamba famba kwemapurisa izvo vanga vasingaite mucherechedzo wekuti munyika hamuna kugadzikana. Vamuneri vanoti kuwanikwa kwemapurisa panzvimbo dzose pasina zvavanenge vachiita zvine musoro idanho riri paviri rekuti kunyange vari kuchengetedza runyararo munguva ino yekutsvaka rusigiro rwemapato nekune rumwe rutivi zvinoonekwa sekuchishidzira vagari.
Kuwanikwa kwemapurisa maraudha kuri kuratidza kuita kunge vari kuda kuchengetedza runyararo, asi nerumwe rutivi kuri kuratidza futi kuti vari kutyikidzira avo vano opposition pati uye nevagari vemunharaunda imomo sezvo zvisingazowanzooneka vachigara vakawanda kudaro.
Mumwe mugari asiri kufara neuwandu hwemapurisa muguta vachamunorwa pakakavambwa vanoti maitiro akadai anoratidza kuti mapurisa ane chinangwa chaari kuzviitira chisingazivikanwe.
Chimbozvita sei mombora kuti zvokungofamba zvizvo unotongoona kuti avanhu avanoita sei auri kufamba rumwe nowane bati apotoona kuti vari kutofamba onjuti.
Vachamunorwa vanoti zvekufamba-famba kwemapurisa vakangobata mbuma mucherechedzo wekuti utungamiri hwavaEmerson Mnangagwa hwakangofanana nehwevambove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi gore rapera. Mapurisa ari kuonekwa achimhanya ari muzvikwata achiimba nguva dzemangwanani izvo vakawanda vanoti kuda kuchisidzira vagari nguva yesarudzo. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti hapana chinoshamisa uye chekutya sezvo mapurisa ari kuchengetedza runyararo munguva ino yesarudzo. Asi vaMabwazara vadzambadzamba patavabvunza kuti sei mapurisa ari kumhanya mangwanani vachiimba munzvimbo dzinogara veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.